gwaro rakanyorwa nemasangano anosvika gumi nemasere kuzeki rinoti kusaita kwesarudzo sevanenge vadzingwa kuri kukanganisa kufamba kwemabasa mukanzuru nekuti vagari kune mamwe mawadhi vanenge vasisina vamiririri vaanoturira zvichemo zvavo pamwe nekuvadzivisa zviri kuitika. Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko nezeke yekuti mapato izvi matongero enyika ave kubvumidza kuita mabasa avo nekuungana uye nekunyoresa kuti vanhu vavhote izvi zvakange zvakambomiswa nekuparira kwakanyanya kwedenda recovid-19. Asi zeki ichiri yakamisa kuita kwesarudzo ichiti iri kutevera kurudziro yakabva kubazi rezveutano rinoti inotyira kuti vanhu pavanovhota vanotapurirana zvirwere. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rematsunga United Resident Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira vati kunze kwekutadzisa mabasa ekanzuru kusaita kwesarudzo kunotyora bumbiro remutemo.
Tiri kuti kusaitwa kwemaviolations kuri kumbunyikidza kodzero dzevagari nokuti vagari havasina representation mucouncil. Tikatarisa mawadzi 4 muno mumasvingo haana makansela kureva kuti vagari ava kana maproblems havanawo maringe nezveservice delivery havanawo kunochemera.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa mucombined Harare Residents Association kana kuti CRA amai Loreni Mupasirisani.
Matechnocrats kana kuti vashandi vekanzuru vaya havaripoti kumaresidensi. Makanselers ndiwo anopa feedback nekuripota kumaresidensi. Ndiwo saka isusu tiri kuti sarudzo ngadziitwe makanselers, tive nemakanselers anoti representa vatinoudza zvichemo zvedu. Constitution yedu inotopa time frame yokuti kana makanselers abviswa kana kuti kana paitwa marecalls vanofanira maelections kana kuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isina kupfuura.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rematsungo media center amai Esther Nyambiya vanoti vakabatana nemasangano evagari panyaya iyi nekuti mumawadhi asina vamiririri haasi kuzowana mashoko ezvekufambiswa kwemabasa mukanzuro avo izvo zvinotyora kodzero yavo yekuwana mashoko.
Even access to information inoafektwa pakuti havana achavapa feedback kuti zvinhu nedevelopment muarea yavari kugara iri kufamba zvakadini. So isu vemasvingo media center tinokurudzirawo kuti zeki itewo mabvaielection munzvimbo idzi.
Mutauriri wezeki vautrace vaigwana vati vanga vakabatikana vari pasingaiti kuti padivi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi. Vati Studio 7 itumire mubvunzo patsambambozha.
Kwandira mnotable to joka somewhere I'm out of office just in the middle of this. Kwandiri kwacho ndokosingaiti.
Mukuru webasa musangano rechitungidza ende Manyama Residents Association vamavhela Skumalo vanoti denda recovid-19 radzikira munyika nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kuchiitwa. Vakumalo vanoti dzimwe nyika dziri kuita sarudzo mudenda iri nekudaro zeka haina chikonzero chine musoro chekuramba yakasunga zvinhu. Takamira Studio 7 masvingo tini Godfrey Mutimba.